Kusangano re Human Rights Watch zvakawana mutsvakurudzo ndezvekuti mauto akapfeka hanzu dzebasa vakambambashira zvombo nepfuti vaingosvika pabhawa kana pazvidzwe kutandara votanga kurova vanhu zvekuva vachitaura kuti vakavhota zvisizvo vakaita vakanotora mudzimai waJim Kunaka nemunhunyika waJim Kunaka Rose Goddard ndokutinda navo kumapurisa kuCID kuHarare kwavakasvika vachimbohwa zvakarezve mumwe mutungamiri weMDC Alliance vatedaibiti motokari yavo zuro yakaridzwa pfuti nevanhu vaiva motokari isisava number plate vachida kutotaura nevabiti asvabiti vanga vasiri mota iyi vabitiko zvino vakatovanda vari kutya ndataura navo vapakwedza nhasi vachitaura kuti hazvina kumira zvakanaka muto kutsvakwa nevanhu vechiuto kune vamwe vanga vari mapolice agents eMDC Alliance vakatotiza misha muye mudzimai zuro akarohwa zvakaomarara achizitaura kuti nemhaka yei usina kusaina rinozvisingi rezenifomu isi kutaura nevanhu vakashungurudzwa nevanhu vakarohwa nevanhu vakapfurwa nemauto vanotori nemabara mumuviri saka tiri kutaura zviripo kwete zvekurota
mataura muchiti muri kuchipatara kwamanga maenda kunoona vamwe vakakuvadzwa nemauto maona vakadini uye vangani
variko vakati wande vanogona kuvavarira kusvika kugumi
umbo hwo hwese hwamina hwohwu pane zvamaita nahwo here
hongu chekutanga tanga tichishambadzira umbo hwohwu zvakarewo tanga titure umbo hwohwu iko zvino svondo rinouya tinenge tichitaura nevakuru vesadhasi kuti vazive zviri kuitika uyezvo pese patinenge tichishambadza umbo hwohwu tiri kutaurira vakuru vehurumende vamutangagwa navaFB moyo nevamwe kuti onai zviri kuitika nekuti vari kuramba vachitaura kuti hazviko hazvisi kuitika hatiisu tega tiri kutaura izvi venhepfenyuro nevanonyora nepasi rose vari muno muzimbabwe vari muno muHarare vari kuzvionerawo vachitaura kuti aiwa izvi ndezvemeso tiri kuzvionera hakuna kuti manyepo
kubva panapa zvoitwa sei vamazinga
kurudzira hurumende yezimbabwe kuti kana vachiti kune chinonzi dispensation ngavaitewo saizvozvo vamise kuti vanhu vanonzi vane pfuti vanofamba munharaunda vachitsvaga vanhu vezvemadunge venyika nemhaka yei kunyaya idzi dzekupogwa nekurwa kwavadzazvokutanga mushure mesarudzo.